Ndingangoti parizvino dare reparlamenti richangobva pakuzarurwa. Hapana zvirongwa zvatiri zvakawanda zvakwanisa kuparurwa mudare. Sezvo tanga tichimbotarisa chirongwa chekorera changa chadai kubata ruzhinji rweZimbabwe. Asi ndingangoti mumwedzi uno semaindividual MPs tine urongwa hwatanga tichiita kumaconstituencies edu uyezve isu sebato reMDC Alliance tachiita macampaigns edu yatinoziva kuti the breast cancer awareness inoitwa mumwedzi waOctober gore rega rega pasi rose. So tanga tichizviita hedu kunze kwedare reparlamenti nekuda kwekuti parliament izvezvenge nezvakawanda zvayanga ichitarisa maringe neikonomi yedu uyezve nemaringe nekorera.
Tipeiwo zvimwe zvezvirongwa zvamanga muri kuita mumwedzi uno.
So chandingataura chekutanga, su semadzimai kunyanya ari muparliament, tanga tichiita macampaigns kumaconstituencies edu ekuita awareness kumadzimai kuti vanotestwa breast cancer. Ende uyezve takakwanisa kubata City of Harare kuti ikwanise kupa mukana wekuti madzimai anotestwa mahara breast cancer zvakukwanisa kuachiva. So tinoona kuti kanzuru yedu yanga ine zuva yarakasiya pamwedzi uno waOctober kuti madzimai ese awane mukana wekunoti vatestwewo pamwedzi uno waOctober. Uyezve tanga tichitarisana nemamwe maorganizations anoita zvekutesta breast cancer kuti vadzikise mutengo wekutesta breast cancer. So zvatakakwanisa kuachivawo ndezvekuti izvezvi mudzimai wese ada kuenda achinotestwa kuchipatara for breast cancer ari kubhadhara dhora rimwe chete. And tanga tichishandawo neShevotes inova inobatwa namuzvare Maureen Kademaunga kuti tiite chirongwa ichi.
Muri kushanda sei neavo vari kurarama negomarara rezamu kana vasati vabatwa naro?
Zvatanga tichitarisa pa breast cancer awareness month yaOctober ndezvekuti tanga tichida kuti tive nekudzidzisa uye neruzivo rekuti mamwe madzimai vasati vabatwa nechirwere ichi vakwanise kuva neruzivo kuti chinombonzi breast cancer chii, zvinofamba sei, kana wabatwa nebreast cancer matanho api aungatore. So tanga tine mavictims ebreast cancer madzimai atanga tichishanda nawo vachiuya vachiparura vachitaurawo rwendo rwavo rwavafamba kubva zvavabatwa breast cancer iyoyo kusvika vanorapwa. Vamwe vakaitwa kurapwa kwakasiyana siyana. Unoona kuti vamwe vakazobatwa breast cancer iyi vaapa neimwe stage yekuti zamu rese rinobva raita kubviswa. Vamwewo vakabatwa pastage iri nani yekuti vakakwanisawo kungowanikwa vachiitwa makimotherapy zvikakwanisa kubatsira. So tanga tichivadaidza kuti vakwanise kuparura kune mamwe madzimai kukosha kwakaita screening muupenyu hwedu semadzimai nyanyanyanya kudzivirira breast cancer. So zvatanga tichizviitira izvi inguva yekuti isu semaZimbabweans inguva yakakosha yekuti tiwanikwe tichigara pasi tichireflekta manyaya yemapolicies edu muZimbabwe anobata nyaya yecancer. So tanga tichifunga semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparliament even October apfuura.